Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tichitefe nyura tirimu Washington, D.C. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington, D.C.
Manero kanaka watereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemugovera, chiwabvu 14, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington, D.C. Tenda kutuma kwanza kwa nesu mchurongwa chedu cha nasi. Ini dini jonga kandemi rendri mu Washington D.C. ndichiti esu nesu mchurongwa chedu cha nasi. Vechidiki wanobuwa kumapato esu matonge ruwe nyika pangwene masanga na akasiana siana. Usanga na muarare kumusanga noe vechidiki we mazuwa matatu uruku koke ruwane Zimbabwe Electoral Commission. Rimwe sanga norevara iridzi re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Vanhu vanorarama neurema nasi vavhota muHarare musarudzo dzekutsvaga munhukadzi achatora chigaro mudare reSenate chakasiyiwa naSenatary Joyce Timire avakashaya neCovid-19 gore rapera. Chikwata chenhabvu chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana siyana. Vari kusangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Musangano uyu uyo wakatanga nezuro uchipera mangwana unonzi wakanangana nekupa vechidiki mukana wekupana ruzivo mumafambisirwo esarudzo uye kukwezva vechidiki kuti vapindewo munyaya dzesarudzo. ZEC pamwe nemapoka akasiyana siyana vagara vachikurudzira vanhu zvikuru vechidiki kuti vange vaine chekuita nenyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClaris Maduku takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemusangano uyu.
Kune mhuri yeZimbabwe chirongwa chakokerwa neZEC chirongwa chakakosha kunyanya nekuti focus is on young people. History yeZimbabwe yaratidza pachena kuti kubvira muna 2000 kunyanya participation yemayouth hainyatsofadza zvichioneka nekuti paya patinoti vangani vakaregista kuvhota uye vangani vanenge vachivhota. Mungori mugore ra2018 chete patangoona kuti vazhinji vemayouth angaregista kuvhota ndopi vakati vhotei. So concern iyoyo ndinoona yakakosha kunyanya kuri ivo mayouth ari political.
Asi munoona here musangano wemazuva matatu uchikwanisa kuzadzisa zvirevo chekuti vechidiki vange vachipinda munyaya dzesarudzo?
ZEC ingangoda kuti inyatse kuenda kupfuurira musangano uyu waitika wamazuva matatu nekuti mamwe masangano akazvimirira ega ari kuti vanhu akwezve vanhu vachiita vasati vati tiri kunovhotera ZANU-PF, tiri kunovhotera CCC, tiri kunovhotera bato rakati kuti rakati kuti zvirongwa zvirimo munyika pari zvino zvekuti mayouth anoparticipate maelections akawanda especially voter registration zvichiri zvishoma sezvatakaona paya muna February pakamboitwa blitz yekutanga achinzi vanhu ngavanoregista kuvhota vashoma shoma vakaregista. Saka ndingati chirongwa chakanaka ngachienderere mberi asi ZEC ngaipfurikidze chirongwa chatinazvo mazuva matatu ichi.
Mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClaris Maduku vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kukurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko avo kutanga nemuvhuro musi wa16 kusvika chishanu musi wa20 mwedzi uno inove svondo rinouya. mutungamiri wesangano iri Vaobeti Masaraure vanoti mutemo unobvumidza varayiridzi kutora zororo iri iro rinonzi compassionate leave pasi pechikamu 41G chemutemo yepublic service kana kuti public service regulations. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kupublic service commission panyaya iyi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Danho ratikutora hatisikukurudzira varayiridzi. Varayiridzi ndovauya kwatiri vachiti taremerwa, hatichagone kana chekubata, mapuraizisi akwira zvisingaiti, zvisadzoreke, mari haisi kuwedzera, hatichakwanisi kubhadhara mabhiuzi, upenyu hwedu hwaakunzwi kusachiti. Tikamba tanotarisa isu kumaregulations yaita employa, tinoona kuti tine patinotenderwa kuti kana tasvika pazvinhu zvinonzwisa tsitsi zvinotambudza zvakaita sezvatasangana nazvo, tinokwanisa kukumbira employer kuti timbozorora basa tichizvigadzirisa. Saka vhiki rino riwo semusi wa16 kusvika musi wa20 tokuti kuvarayiridzi iwiki ratoti compassionate week rekuti nyorerai kune musupervisor wenyu musi wemuvhuro momuudza kuti section 41 pag inoti kana paine zvinhu zvauinazvo zvinonzwisa tsitsi zvinoshungurudza chaizvo unotenderwa kuti umbozorora. Saka mazuva aya tokwatora nyika yese tichizorora tichireka kuenda kubasa, asi tikazorore tiri kushandisa wiki iri kugadzirisa matambudziko akasiyana siyana atisangana nawo.
Saka munoona here vakuru vebasa vachizenge vachitambira zvikumbiro izvo zvekuti varayiridzi vaende pazororo?
Chikumbiro ichi chakagara chabvumidzwa kare pamutemo. Saka vatungamiri vebasa vakwanise kuratidza zvinhu zviri pamutemo, isu tiri kungoexercisa marights edu zvatakatopiwa nemutemo kare.
Nzira iyo yekuti varayiridzi vatore zororo svondo rose haizoonekwa here sekunge nzira yekuramwa mabasa nayo vamasaraure?
Kwete hazvo, kuramwa mabasa izvezvo harisati tazvironga. Pamberi apa tichazoramwa mabasa chaizvo. Pari zvino hurumende ngaigare yaziva kuti zvatiri kuita izvi vangori vanhu vashungurudzika vari kuti tiri kumbozorora pevhiki rimwe chete chete.
Mutungamiri weA2's Vaobeti Masaraure vari parunare muHarare neStudio 7. Vamiriri vemizinda yenyika dzekumavirira vari muZimbabwe vangangosvika 10 vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa nyanga dzenzou neveZim Parks nemuvhuro kuti vazvionere voga uwandu hwenyanga dzenzou dziri munyika. Rwendo urwu rwuri kuuya pamberi pemusangano mukuru wekuzeya nyaya dzine chekuita nenzou weElephant Conference uri kutarisirwa kuitwa kuhwange mukupera kwemwedzi uno. Mutauriri weZim Parks vatinashe Farao vanoti Zimbabwe yakagarira nyanga dzenzou dzakawandisa dzinokosha mari inodarika chidimu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mumwe murume kuVictoria Falls akaurayiwa nenzou nezuro usiku. Vanhu 35 vanonzi vaurayiwa nenzou munyika yose gore rino. Zimbabwe inofungidzirwa kunzi ine nzou dzinodarika 100 rezviuru. Tabata vaFarao kuti tinzwe zvizhinji.
Takaona zvakakodzera kuti tifambirane pamwe chete nezvinotaura mutungamiri wenyika wekuti re-engagement, let's re-engage. Saka isusu tiri kuedzawo nepatinokwanisa kufambirana nemuono wemutungamiri wenyika wekuti tikwanisewo kunge tichitaurirana nevamwe vekunyika dzekumavirira kuti tobatsirana sei kuti nyika yedu ifambire mberi, kunyanyanya munyaya yekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Tinoziva tese kuti vashanyi vakawanda munyika muno meZimbabwe COVID isati yauya vaisvika ivo 60-80% vaibva kunyika dzekumavirira kuAsia nekuchamhembe. So zvakakosha kuti vanhu ava vange vachionawo kuti matambudziko edu atirikusangana nawo akamira sei. Tichitarisa nyika yakaita seGermany semuenzaniso, imwe yenyika dzinotibatsira muurongwa hwatinawo hwekubatsirana kutochengetedza sei zvipfuwa zvedu.
Zvakakosha zvakadiva Farao zvekuti vamiriri vekune dzimwe nyika ava vange vachiona nyanga dzenzou dzamakaunganidza.
Tikoshera nekuti ndozvinoita kuti nyika yedu ifambire mberi. Zvakatikoshera nekuti vanhu vanokwanisa kunge vane mari yekutenga zvinhu izvi vanhu vanobva kunyika dzekumavirira.
Muri kushandawo zvakadii nenyika dzemuAfrica dzine nzou kana matambudziko akafanana neenyu?
Anda pamwe chete nenyika dzemuno muAfrica kunyanyanya dzemusadhaki nekuti tisu tine nzou dzakawanda dzasara. Mukatarisa nzou dzinosvika idzo 400,000 izviuru 400,000 dzasara dzinodarika 50% kana kuti ngati 65% yenzou idzi dzinowanikwa mudunhu rino rekuchamhembe kweAfrica. Saka zvakatikoshera kuti tirambe tichifambidzana tichionesana kutoita sei matambudziko atinawo. Nyika dzedu hadzisi kukura asi vanhu vari kuwanda vanoda pekugara, nzou dziri kuwanda miti iri kuparadzwa ende kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze zvakatikoshera ende zvakatikoshera kuti patichaenda ku Conference of Parties muna November kuPanama tinge tichitaura tiri pamwe chete tiite chirwirangwe chekuti vanhu vedu vanobatsirikana sei mukurarama vanhu vedu vanowana sei chouviri kubudikidza nenzou idzi kubudikidza nemasango atakapiwa naNyadenga.
Mutauriri weZimpax vatinashe Farao vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiudzo iri kutonga muGuinea yarambidza kuratidzira kwemapato ezvematongerwo enyika mushure mekuzivisa kuti ichambotonga kwemakore matatu utongo hwejekerere husati hwadzorwa kunyika iyi. Vakuru vakuru muMilwaukee mudunhu reWisconsin muno muAmerica vanoti vanhu makumi maviri vakakuwadzwa muzviitiko zviviri zvekupfurwa kwevanhu nepfuti mukati medhorobha reMilwaukee pedyo nenzvimbo yekutandarira. Apo zviuru zvevanhu zvaiona chikwata cheBucks chichitamba neCeltics mumutambo wesemifinari yeNBA Eastern Conference. Iye zvino tochienda kuna Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemamwe madzimai vanova zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa. Avo vanoti pari zvino vari kutarisana nedambudziko rekuti havasi kubatwa zvakanaka kuzvipatara pavanoenda kunobatsirwa kana vakazvitakura. Tichange tiri kunzwa zviri kusangana nemamwe madzimai maviri vatori muchipatara pari zvino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu mungatiitsananguroo kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pari zvino muchipatara mamuri imomo muSouth Africa.
Ndinoitwa mai pasha nechitoro ndiri kuPretoria kumamelodi ndiko kwandiri ndakazvitakurawo saka makuseni pandandichienda kuchipatara ndango kubuda mvura ndatanga kurutsana kubuda mvura ndobva ndasvika kwandanichinda kuEstras Clinic ndanendobva ndidirector kuMamelodi Hospital. Ndasvika kuhospital kuya vabva ndichingosvika vatonditi kubudisa passport. Ndikati pari zvino passport handina. Zvikanzi okay wakakrosa sei border tirikuda mari. Izvezvi tichitotanga kuakuatenda tichikuda 470. Ndikati handina mari pandiri pano handishandi uye murume wangu ashandi. Vakati aa muno maubudi kana usina kutipa mari iyoyo. Then ukarara muhamu vaikuda 1170 rands penight.
Muri kubatwa sei pavanenge vaziva kuti hamusi zvizvarwa zvemuSouth Africa?
Saka ini ndauyawo nhasi kubva zvandauya makuzvandausa neambulance havana kana rubatsiro rwavandipa. Kana vachitaura nesi ndisu vanenge vachitirafura semaforena vachitituka vachita zvavanoda asi mari vachida pamusoro pazvo vachida mari ndekuri kuti vanoda mari asi kuti vachitibatawo zvakanaka. Asi hapana zvatingaita nokuti munyika yavo.
Shuwiro yenyu ndeyeyi uyezve pane rubatsiro rwamungada here pane zvamuri kusangana nazvo imomo muchipatara chemuSouth Africa sezvizvarwa zveZimbabwe?
Mona rubatsiro rwatingodawo semadzimai akazvitakura kana dekuru kuti vatibatawo zvakanaka varega kutirafura tangobvisawo mari yavanoda zvakanaka tabudawo zvakanaka uye tabatawo vana vedu zvakanaka zvozvoite zvatinenge tichida kwete kuti vanoda mari pamusoro but vachitishaudha vachitituka hazvina kunaka.
regai tiende timbonzwa zvakare kubva kune mumwe mudzimai ari muchipatara uyo anoti akabatsirwa mwana wake ari primicha pari zvino asi ari kutotyira kuti achawana kupi mari yekuti vabhadhare mari kana vachinge vakuda kubuda muchipatara ichi
hamuna ndichiri muchipatara sati ndaudzwa bhiri rachona bhiri rachona ndichazorudzwa ndabuda muchipatara nekuti mwana wandakazvara epuretu mari dzachona dziri kubvisiswa vanhu dzakawandisa chero uchibva kuzvara ukasagarisa chero ukazvara sanhasi ubva watobuda nguva iyoyo
mari dziri kubhadhariswa kuti munhu abatsirwe dzakamira sei
kana ukazvara noma ubhadhara 2000 ukazvara neupashe ubhadhara 5000 ukagarisa ma8000 9000 zvichikwira
saka imi muri kuziva here kuti muchange muri kubhadhara mari pamunozobuda nemwana kana achinge anzi akukwanisa kubudiswa muchipatara
nhasitogoza tichabhadhariswa mari hakunokurubhadharwa mari nekuti vanzi tirimaforini satotongobhadhariswa mari yakawanda izvo zvimwe akaita mwedzi nekiwiki sanzi 8000
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai svondo rega rega
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu our lives nhasi tine hurukuro nasabhuku madzinga vawebista muru wekuward 1 kuhonde valley pamusoro penyaya yazunza nyika yose yemukomana Morris Muchena wekuchisuko uyo akapedza mwedzi 16 achiita semudzimai mushure mekuroorwa naAndrew Chafa wemubhuku ramadzinga nyaya iyi yakatanga kuparurwa nekaranganda tv avo vakazotibatsirawo kuti tisvike kuna sabhuku madzinga ngatinzwei sabhuku madzinga vachitsanangura mafumurirwo akazoitwa Morris
madzinga muno chakaitika ndechekuti kunoku kune tournament yaakutambwa madzimai achitamba bhora ravarume saka bhora iri rakatambiwa Sunday rasiriki vachitamba bhora madzimai vakatamba just 15 minutes nekuti vataitamba navo vanga vachibva chisuku madzimai vacho vachida kutamba nevadzimai vemuno mamadzinga muno saka vakatamba bhora iri 15 minutes then 15 minutes idzodzidzi ndakatosvikawo pagrand ndichiona vari kutamba iyeye mukadzi yeye yanga atoriwo mugiraundi achitamba bhora saka zvaaitamba bhora vanhu vaingozvibvunza kuti ei mabandiro ari kuita mukadzi uyu bana bhora kwaari kuita mukadzi here kana kuti murume asi hapana akakwanisa kumubvunza pakuti uyu mukadzi here kana kuti murume
saka makazoziva sei kuti haasi munhukadzi sabhuku madzinga
nometa anobva kuchisuko ikoko achibva abvunza kuti haidi vanhu vekwamadzinga vachitambisa bhora nemunhu wemurume zvinobvumirwa here tikati isusu munhu wemurume uri kutaura kuti atamba bhora ndoupi apa ndekubva adisprebe mukadzi iyeyo kuti uyu anonzi Morris Muchena kati iya uri kutaura kuti Morris Muchena isusu munhu uyu akapembererwa kubhuku kwedu usiku hwese kusvika vanhu vaswera achinzi muroora iwari kumuita murume pakuti kudii zvikadaiwa murume uyu nokuti nii ndakafunda naye ende uyezve ndandogara naye kuchisuko ndakatofunda naye grade 1 to 4
saka makatambira sei tsananguro iyi
vanhu vakakashamidzika zvikuru asi hapana akakwanisa kuzozvibvunza kuti munhu ari kutaura chokwadi here saka chiitiko chakavhetika ndechekuti wa musi wechitatu inini ndandiri nemiting yangu panapa pakauya hanisadzi yake yakaberekwa nayo mudumbu ndiyo yakazokwanisa kuti tese isusu vanhu vekwamadzinga tizive kuti uyu haasi mukadzi murume uyu vakauya vachiti izvo tiri kuuyawo kwamuri sabhuku tiri kuda kuti titeerewo Morris Muchena Morris Muchena uyu ihanzadzi yangu asi tiri kutonzwa kuti akaroorwa kunoku akatopondererwa kuitwa semuroora but munhu uyu ihanzadzi yangu ndakaberekwa nayo mudumbu rimwe chete in kuti ndoko vandati aiwa ndikwanisi kukuperekedza kwenda nani ikoko kwakarohwa kwachafa ndikaende kutumirei vanhu vanotomutora auye pano ndoko vandatuma varume wangu vanokwana kuita 6 vachibvoenda kwomutora kumba kwako ndokubva auya panapa
auya padare penyu akati kudii
murisi muchenai ndakamubvunza kuti ava vanhu uri kuvaziva here avo pekutanga ipopapo akaramba kuti handivazivi but ndokubva ndapasokwedu kuna tete wacho hanzadzi yake yaitaura kuti ii hanzadzi yako ndakaberekwa naye mudoko ndo ndakazoti chimubvunza iwewe kuti unozvibvunza ani ani kuziva here ndopaakabvunzwa murisi muchena achibva azoti ah inini ah ndinovaziva hangu but nguva inei handifungi kuti ndiri raiti asi inini nii hanzadzi yangu asi inini ah nditori musataniki inini ndakajoina zvechisataniki ndichimubvunza mubvunzo ndakati iwewe morisi zvava kubvuma iwewe kune hanzadzi yako kuti uri munhu murume wakanga wamboroorwa seiko nemurume uyu wekwachafa uyu saka iye akati zvanja zvazviri zvemachiripiti because mukandibvunza izvozvo izvo handikwanisi kuzvitsanangura papa nezvimwe izvi ndakamuti bvisa bvudzi rako iwewe chivigi chakakapfeka chechikadhi akabva anditi a ndikabvisa wivhi ndinogona kudisavhiya 24 hours akuzondioni panapa saka inini ndakabva ndazvitya ndokubva ndapawo kune hanzadzi yacho akati ano ini satiringomutera kuti tiende nakumba because taane 2 years tichimutsvaga munhu tichimushaya saka zvotaimushaya takazonzwa kuti ari kunoku ndosaka tasvika kunoku ndokubva ndazovapa inini kune vekwatafa wacho kuti ano chitorai munhu uyu muende naye kumba inini musabve ipo apapo kana inini ndaenda kubasa ndichazodzoka ndinonzwa kuti murume wacho zvaasipo ari kuHarare akafonerwa achauya zetichazopedzisa soko iri tiri pamwe chete saka ndakazobva kubasa inini ndokuzosvika kuenda kwachafa kwacho ndotonzwa kuti wabvumirana kuti ano inini ndandisigasiwo kuti iwe uri murume ndokubva watorana wachienda kumba kwavo asi nyaya yacho yanga yatoenda kumapurisa kudhara
saka pari nhasi varipi vaviri ava
wairevo vari mumaoko memapurisa ndakazonzwa kuti vangu vari kukoti vakatangira padc ndokuzonzwa kuti vatransferwa kuti vaite koti yevewa kwamutare hamene kuti chokwadi ere chirikungotaura vanhu
asi tichitarisa nyaya iyi sabhuku madzinga pane mhosva yaparwa here apa
isusu tinoti kune mhosva yaparwa muchiwanhu chedu tiri kutomirira kuti ikokoko kwakamira sei kumatare ezvemhosva kana vari kunzi ikoko kumatare ezvemhosva hakuna mhosva but kunoku tinayo sechigariro chedu chechiwanhu hatitaitaona zvakadaro
pane matanho amungazotarisira here kutora mungazivisa vanhu kuti zvivi zvinozoitwa zvekuchenura nzvimbo
ya tinazvo zvekuzoita because kugara kwedu matunhu edu isusu nechiitiko chakaitika ichi tichiri kushikurudzika zvikuru hatitaitanasa kugadzika nehana dzedu kuti chiitiko chakadaro ichi chinozoguma chakaita sei toda kuti titore matanho pabva pane zvavakaita izvi nekuti hasaita zvoona futi
kune vamwe sabhuku madzinga vari kuti izvi hazvinei nechisatanisti chiri kutaurwa nemunhu uyu asi kuti vanhu ava vanogona kunge vaizivana vari vaviri vachiita zvavo hongo chani munoti
kune vakatowanda vari kutaura nezvekuti ichi chingangowe chisatanism zvechisatanism hatizvizivi but chingochani tiri kuzvitambira sechingochani because iwo pachavo pauiri waitoziwana
aiwa ndinotenda zvikuru sabhuku madzinga manga makateerera kuna sabhuku madzinga wawebista mhuru wemuwadhi 1 kuonde valley muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu munhau dzemitambo chikwata chengezi platinum stars chapa benjani mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi kuchikwata ichi Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadambura Tenax 4-0 Baobab Stadium nhasi masikati ndokupa mwari waro kukunda kwake kwechipiri kubvira zuva iro akapinzwa basa. Izvi zviri kureva kuti mwari waro akunda mumitambo miviri ndokuita mangange mumitambo miviri nekurohwa mumitambo mumwe chete pamitambo mishanu yaashanda kungezi. Asi kukunda uku kwakwidza ngezi platinum nhano imwe chete chete pamusoro petafura yepsl kusvika pachinzvimbo chechishanu yakaenzana pamapoints 24 nemanika diamonds asi ngezi yaenda pamusoro pemanika diamonds nezvibodzwa zvina zvacho zvabuda mumutambo wanhasi asi manika diamonds ine mukana wekusvetuka ngezi platinum stars sezvo iine mutambo mangwana neblack rhinos kusakuba stadium fc platinum ndiyo yave pachinzvimbo chechitatu nemapoints makumi maviri nemashanu mushure mekurova Yadha 2-0 nezuro. Kunyange yarohwa nhasi, Tenax yaramba iri pachinzvimbo chegumi neshanu zvichitevera kurohwa kwaitwa ZPC Kariba 3-0 neBlue City nhasi masikati zvekare. Mune mumwe mutambo nhasi, Herentals yaita mangange 1-1 neBlue Chiefs. Murairidzi weHerentals Kumbirai muti wekuziva anoti mangange mumutambo wavatanga kunwiswa achavabatsira mumitambo inotevera.
Manager kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa manyoko tinoenda pamamwe magames achatevera.
Herentals yave pachinhano chechinomwe kusvetuka Black Rhinos iyo iri kutamba mangwana. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu chinzvimbo icho. Mumwe muteveri wayo vamasimba denenga vanoti haisi kuzobva zvekutamba.
Patasvika apa ndepekuti isusu seDynamos hatichaburuka patavi. Vese vanofunga kuti vachatidzura na FC Platinum nana Chikenini ngavambokangamwa, wozvapfana na King na Dolo bhora ravari kutamba hariite. Kocha wedu ndiraya ari kugona kuronga zvidhori, saka panguva ino yatiri takutoenda.
Asi Dynamos ine mutambo mukukutu mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBaba Field Stadium. Mitambo pakati peBoso neDimbare yakaoma zvekuti vashoma vanoda kuisa mari dzavo kubhejera chimwe chezvikwata izvi. Wawa ndiyo yave pasi pasi petafura nemapoints mapfumamwe kubva mumitambo gumi nemishanu mushure mekuita mangange 1-1 neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa anoti 909 a.m. 4930 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvuro kusvika chishanu pamasaisa anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Chikwata chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurairidzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisa yanoti 909 a.m. 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Divana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2022 igama nguNtungamile Nkomo ezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leTRCC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezendle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubathiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezendle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga eZimbabwe kusukela ngoSibandlela lonyaka selisedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo ebusuku. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Dinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi balusizi kakhulu ngalesi sehlakalo. Uthe ngeviki edluleyo kulababili njalo ababulawe izindlovu eVictoria Falls. UFarawo uxwayise abantu ukuthi bekele ukuhamba ebusuku ikakhulu endaweni ezaziwayo ukuthi zilenyamazana eziyingozi, kanti njalo uthe kumele uZulu achiyane lokuhlokoza inyamazana. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baqhubeke ngomhlangano wabo namuhla okuhlaziya ezokhetho oqoqwe iZimbabwe Electoral Commission. Abanye besithi le-commission kumele iqhube umsebenzi ngendlela esuthisa wonke umuntu ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela. Abasakhulayo laba bebekhuthazana njalo ukuthi bengaze bavuma ukusetshenziswa kundaba zodlakela. Baxwayisene njalo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mhlangano usungulwe izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe ngabatsha abagoqela abeZANU-PF labe Citizens Coalition for Change. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Fort 2023 umnumzana Nkosikhona DBT.
Besingayizwanga thina le youth conference kodwa iqakatheke kakhulu ukuthi lethe izekhi lethe ama stakeholders achiyeneyo ukuthi bazoxoxisana ngendaba zokhetho, indaba ze electoral participation, into ezinjengazalozo. Uqakatheka kwakhona ebusekuthini ukuthi izekhi la ibe lethuba lokuthi izwe esingathi ngesikhiwa ama concerns abantu abachiyeneyo, kungaba ngabantu abatsha, kungaba abezombangazwe, ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi ukhetho lungatrustwa eZimbabwe yini. Kokana kuqathekile yikho ngincabe senza iconference ukuthi angazi ukuthi iagenda yeconference yakho na yini, kodwa kuqathekile kakhulu ukuthi kube lama dialogue sessions afana nalawa ukwenzela ukuthi sonke njengama stakeholders kuma elections wona la sihambe kanye kanye.
Izeki ingaqhubeka ngemihlangano enje ibambisanele inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu singabona kusiba lobubelo yini ekhuphuka amanani abantu ababhalisela ukufota.
Imhlangano enje iqakathekile kakhulu kodwa okuqakathekileyo ukuthi after nxa imhlangano isenziwe kuphumani kuba le mpumela bani kuba lama reforms bani ngoba singakhangela kathesi ukuthi khona lathi njenge ekhaya vote sixoxisana lezeki njalo nje especially eBulawayo province mat north lase mat south kodwa izikhalazo zethu baba bezihambisa khona le eHarare ku commission so esikufisa ukuthi kube lezinye izinto lathi sizibonayo ukuthi sokube lengu wola nalapha yana ukwenzeka ukuthi kusincedise ukuthi lati nxa sikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota kube lokunye laba abakubonayo ukuthi hayi sokube lokulungisiswa okuthile lapha sokulungiswa selalaphana kuyancedisa kakhulu ukuthi sithi restore iconfidence yabantu kuma electoral processes wona la ayenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Nkosi Khona Dibithi yisikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023. Kusenjalo abantu abagogekileyo bebevota eHarare namuhla kukhetho lokudinga useneta obamelayo ngemva kokubhubha komeli wabo useneta Rejoice Timire Nyakenye. IZimbabwe Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle njalo impumela yalo iza kwethulwa namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iyathuzi ithi umthetho kamongameli Emmerson Mnangagwa ovimba amabhanga ukukweletisa uZulu lamankampani izimali usuchiye ababalisi besebunzimeni obukhulu ngoba baphila ngezikwelete. Umthetho lo wethulwe ngeviki edluleyo njalo uhulumende wazise namuhla ukuthi useufakile kugwalo lwe-Government Gazette. Iyathuzi ithi okudanisa ababalisi kakhulu ikuthi kabasenelisi ukuthola usizo kusikhwama se-GEMS lapho abafaka khona imali zabo nyanga ngenyanga ngenjongo yokuthi benelise ukuyiboleka nxa bethe behlelwa yibunzima. Iyathuzi ithi ngobunzima bonke lobu ikhuthaza ababalisi ukuthi baye kukhefu kusukela mhlaka 16 kusiya kumhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Isimemezelo esenziwa ngupresident esokuba amabhanga angasaboleki abantu izimali sibuya ngesikhathi esibi masikhangela ababalisi leholo labo. Indlela akade sikhona ekade isetshenziswa ngababalisi abaningi yikuthi bebesebenzisa isalari yabo kumbe singathi leholo labo ukukwenelisa ukuthola imali yamaloni ebhenki ukuze benelise ukufeza ezinye izidingo zabo. Mende nxa eselumisile lolu hlelo kuthi ukuthi ababalisi sebeyasala lakhona ukuyana okulithonsi okubizwa nguhulumende kuthiwe ngumholo sebezathwala nzima ekufezeni izidingo zabo. Ubuyanga babo ababalisi hlehle sobuzavela kathesi ngoba ukubolekwa imali ngamabhanga bekukuvala lokhuyana kungakhanyi kakhulu lanxa besesingabantu bezikwelede.
Ungachasisela abalaleli ukuthi uhlelo lweGEMS lolu lusebenza njani kahle kahle?
IGEMS luhlelo olwabuya lohulumeni. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngazise abalaleli kankomo ukuba uhulumende esenza isinqumo seGEMS kazange adinge ukufuna ukuzwa imbono yezisebenzi zakhe. Yena wabuya lohlelo esithi luhlelo lokuba ancedise izisebenzi zakhe ukuseva. sithathelwa 2.5% yomholo wethu. Wena obususiya applyela iloan. Okwasethusa kakhulu ukuthi uhlelo lolu solufikile. Abantu bakhonona uhulumende wasesithi abangalufuniyo uhlelo lolu phecelezi ngesilungu kaba opt out. Abantu bagcwalisa amafomu oku opt out. But lalamhloko bona baba opt out imali lokhu ithathu. Okwesibili labana basalayo beluyamukele uhlelo lukahulumende lolu belibone ngani luza basiza. Baqala ukufuna uku-applyela amaloan lawo. Njengoba ngithilo phambilini ababalisi lezi sebenzi kahulumende sebephila ngamaloan lavela kulokho okuzinhlanganiso okunikeza amaloan. Sathola ukuthi nxa umuntu ese-applya laphana bona kule mali abayifunayo ukuthi ibikhona emholweni wakho ukuze benelise bona ukukunikeza iloan leyo. Kodwa nxa bethatha imali ye-gems i-2.5% abakunaki konke lokho.
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iathus. Uhulumende yena wazise izolo ukuthi amankampani aqhuba inhlelo zokulima akasaphathwa ilumthetho.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela, lamlela mshweshwe, lamlela namba wakho wembula.
Kwenze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo soluvimbe ukuthengiswa kwenkomo ematobo lasebulilima kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-foot and mouth kulezi ndawo. Izakhamizi zikhala ngokuthi lelinyathelo lizabangela ukuthi zithwale nzima ngoba ziphila ngokuthengisa izifuyo. Walpet Ncube usipha lolu daba.
Umqondisi ogatsha le-veterinary service ezantsi emandebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa ubhalela abakhokheli balolu gatsha ezigabeni zombili ebazisa ukuthi umkhuhlane we-foot and mouth uyawumemetheka ebulilima lasematobo kungenani le mizamo abayithathayo yokulwisana lawo. Ngokunjalo uMdlongo uthi izifuyo ezisuka kulezi ndawo kazisavunyelwa ukuthi zisuke lapho ezikhona lo mkhuhlane uze utshabalale. UMdlongo uphinde wathi loba nje leli nyathelo lilukhuni balithethe ngoba imithi yokuqeda lo mkhuhlane isilela. Kodwa izakhamizi ezixoxelana umsakazo zithi bezingakananzeleli ukumemetheka kwalo mkhuhlane endaweni zazo. Angumnumzana Luka Ncube wayisakhamuza kobhewula ematobo.
Bona nxa sebefaka i-quarantine thina lokhu kuyabe sokusidisturba kakhulu ngoba kade sangithi izikolo zivuliwe zivulele ukuthi abantu oyenelisayo athengise lawo maguqa amabili amathathu ukuze ayenelise ukubhadala amafizi. Manje nxa sebefaka i-quarantine phezu kokuba vele isimo sinje, so lokho kuyasiphazamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Into ekhona nje ukuthi bona babe fanele bayenze izinto ngendlela eyiyo ukuthi umkhuhlane wonke lo uyahlatshelwa uyenziwani ngendlela zakhona, hayi ulondolozwe ngendlela zakhona, hayi ukuthi lezochamuka faka ama-quarantine. Unga-quarantine ukuthi umuntu engathengisi into eyiyo ethenga impupu yakuthi kuyenziwe njani.
Umnumzana Love Moncube esinye isakhamuzi ematobo laye uthi lo mkhuhlane bawuzwela khatshana.
Iround yethu lapha asikadibani nakho, khangelela ukuthi khona alubana kuyavikelwa masinyane, i-vetinary isondele masinyane ukuze kuvikele ingakasingeneli. Kwakathesa yayasikadi sithethwa yilutho mpela siyezwa kukhona ezindawo ezehlukileyo.
Umnumzana Colin Gwenya uthi leli nyathelo lizaphazamisa inhlalakahle yabo ngoba bephila ngokuthengisa izifuyo.
Abantwana siba ezikolweni zinkomo, ukudla lebathi asilimanga sifuze sithengise iy'nkomo kodwa abantwana bahle ukubhatala izichool fees ezikolweni zinkomo. So kuzasi-affecta sibili kakhulu, hayi kancane, ngoba izifuyo yibhenki yethu, abaningi asisebenzi.
Umnumzana Andrew Ngwenya oyisakhamuzi eGwambe Plumtree uthi wabona iy'nkomo sezikhula ngemva kokuba kufike idube esigabeni sakibo. Ngaphandle kwalezi sigqinti, lo mkhuhlane ubikwa uhlasele inkomo eGwanda laseBedbridge. Umkhuhlane we-foot and mouth umemetheka ngesiphangephange, ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baphange bazise abogatsha olunakekela izifuyo lapho inkomo zabo zigula. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengali izifuyo ezizifeleyo kumbe abaziqedise zivele zizigulela. Usenjalo Zulu ezantsi emandebeleni usekhala ngokuswelakala kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu. umnumzana Zwelithin Kabula oyisakhamuzi esiteze kwana North uthi bazabhekana lodubo lwamanzi lomnyaka ungakapheli. Amadamu amaningi kulesi sabelo agcwele ithebethebe okudala ukuthi engabamba amanzi lalapho izulu lithelana kuhle.
Lokho kubangelwa ukuthi amadamu esasilawo sayagqibeleka ngemva kweminyaka eminingi elokhu engenwa inhlabathi kungalalokho okuthiwa i-scooping, i-rehabilitation phela. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende agcwalisise isinqumo sakhe sokuthi i-district ngayinye ngayinye kumele ibe le-drilling rig ukwenzela ukuthi amanzi alandele phela ku-underground lapho atholakala khona. Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lohlelo lwe-bore drilling, aphinde njalo uhulumende avuselele amadamu asagqibeleka, akhuphe udaka lenhlabathi osolugqibela amadamu.
Iningi lamadamu adilizwa lizulu eminyakeni edlulileyo alokho engakalungiswa okudala udubo lwamanzi ezansi emaNdebeleni. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert, siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela wesiphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Rosalind Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead elikhokhelwa ngabesifazane.
Thina njengephathi yeLead sifuna ukusukumisela umuntu wesifazana lamankazana yethu lama-youth ukuthi esukume sibili silogatsha lethu kakhathesi oluthiwa khona Together We Can. Sizama ukunceda abangakwanisi ukubhadala izibhedlela, abangakwanisi ukuthola imali yokuthenga imithi yokuthi bezilaphise. Liyapha nje bonke abangakwanisiyo banabo. Sikhangelela amapensheni yazi yiwe simancedayo futhi ngama-advise ngameshena njengezuba lapha ukuthi abantu bezuba bazange bebhadalwe. About voter registration sikhona futhi ngikhona sabhala ama-articles amaningi sisithi abantu abagijime berejista ukuvota ukuthi manxa wento we-census befika nje abantu bethini becooperate. Njalo nje futhi njengeparty ekhokhelwa umuntu wesifazana sithi khona umuntu wesifazana kasukume eme laye silingane lamadoda. I-national constitution yethu eka-2013 ikhuluma ukuthi ifuna 50-50 maybe workplace noma ukuthi khona emakhaya indawana zonke nje kuparliament kufuze kube yi-50-50. Iparty yethu iyalwisa ukuthi that 50-50 ibe khona kuparliament, sibe khona singabafazi siyenze hafu isihamba sonke labalisa sike silisane le-patriarchal ekhona lapha eZimbabwe.
Ibandla lenu likhokhelwa ngowesifazane, liyake lithole ini ezinye ingxaki kumbe obunye ubunzima elibhekana labo ngenxa yalokho?
Ulinde Masalela, sehlangane lenhlupho eziningi party nje ekhokhelwa umuntu wesifazana ngokuthi sikhangelelwa phansi. Ngabafuna amadoda ukuthi khona sike sisukume lathi sike silingane labo. Siyahlangana lo body shaming, sihlangana labantu besitshela ukuthi singamahule, abantu besitshela ukuthi khona lila abantwana abaningi, abantu besitshela ukuthi khona abantwana nenye ubala ama different fathers. Besihleka abanye ngabasijikijelayo bengasibona. In fact ku internet sibili siyabe sithethiswa siyenza wonke abakufunayo ngabantu besilisa. Yikho esifuna ukukuceda khonoku.
Amathuba okuthi ibandla lenu linqobe anjani? Siyabona ukuthi kulamabandla abalisayelezana uPF LCCC abanengi abakholwa ukuthi alabasekeli abanengi, singatholayo iMDCT lina limi ngapi khonapho? Libone ngani lizanqoba nje lilabasekeli abanengi yini, njalo lizabakhuthaza njani ukuthi abantu bexhase ibandla lenu?
Silamaphathi amaningi sibili njengo-CC, ZANPF, MDCT. Thina njengekusukuma esikwenzayo sithi khona njengephathi entsha siyalwisa sibili ukuthi khona abantu ngabasivotele bebone ngokuthi umuzi ngumama. umuntu wonke sukuma nje ake ngenisa umama esikhundleni sika president ngeke ngenisa uLinda Masarira sibone ukuthi khona kasiphumeleli yini njengeZimbabwe ukuthi iZimbabwe ayibuyeli yini ukube esimeni esinhle mangayikhokhelwa umuntu wesifazana ngasikambeni sonke 2023 siyevotela umuntu wesifazana sonke sihambe siyevotela uLinda Masarira njengopresident kanye wonke lamakansela akhe elite kanye wonke lamamember of parliament akhe elite umuntu wesifazana lamankazana ngababonewe bengabantu sithi no ku child marriages sithi no women abuse so 2023 vote lead to power
ibandla lenu lilabo abangathi amalunga ama officials awesilisa amaningi
ilidi party silabo sibili ama abesilisa half akula umuntu esincindiselayo phansi sithi umuntu wonke sukume engabe ngumfazi engabe ngumuntu oyindoda sithi 50-50 nge constitution yeZimbabwe ukukhuluma khona elungiswa ngo 2013
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roselyn Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe elelabor economist and African Democrats elead esixoxelaye eseHarare asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile mhlanga ikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
elinga lichona njani zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center la ngumzana ungasitshela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi ungasitshela ukuthi umumo unjani lezi nsuku ikakhulu kunhlanganiso yenu
no hayi siyabonga kulezi nsuku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula asinko kunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo lawo abantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu ababalamaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela koBulawayo ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela besiye ecansini ukuze bathophe ucansi oluvikelekileyo zibe khona nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo imfundiso yangkhona iqakathekile ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi kumele sibophe ziqini
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi elikhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku
okokuqala kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini njalo besenza ucansi olungazikelekanga yinto yokuqala esiyibonayo okwesibili abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini abantu bahlala bengayindawo bengahambi ekuhlaleni kompana abantu bevalelini kungavunyelwa kuyangaphi kuyakhanya ukuthi icansi ibe lisenzakala sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile okutshengisa ukuthi ucansi belukhona lusenzakala khathesi sesisizwa linani labantu abale mkhuhlane ethimbana ngokwecansi ndawo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethimbana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukusebenzisa ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla angazi ukuthi kubangelwa ukuthini kuno.
Kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku, bathi sokungconywana yini njengoba imigoqo ye COVID-19 ingani singanelo?
Ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezimpila kahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi lithuthuka ngcono, lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe lamakhefi la ekhona esesuliwe, sokusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini, lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisela ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqhetsha bonke abantu ethawni, besifika lesi khathi lapho kungavunyelwa muntu ethawni lamabhawa evaliwe, kodwa kathesi sibabona sebebuyela emsebenzini sibili. Hhayi, bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa. Sihamba lomhlabeleli wezokholo uMbonisi Msimanga. Silinsizwa izethula.
Ngithanda ukubulisa kuqala kuzindawo zonke. UMbonisi Msimanga lo udabuka endaweni yaseZimbabwe emsigodini saseNsuza, khona udabuka khona uMbonisi.
Sibona lapha Msimanga ukuthi uphethe ama singles kuphela, awukabi lamadlala deyini, njalo ingoma zakho zitholakala ngapi?
Sasebenzela phezwe album kunjengamanje, sisebenzela phezwe album ngokuthi ma kuphela unyaka abantu bengalinda i-album. Endaweni zokuxhumana ungangichecka even ku-YouTube or onke ama-social media ngiyatholakala. Ungabhala nje Mboniswa kumsimanga uzongithola lapho noma kuphi. Le ngoma ziyakwazi ukutholakala nje konke ama-online stores akhona, YouTube.
Abalandeli ubatshela waphamazwe.
Abalandeli ngibatshela amazwi ukuthi abalandeli bami yalithanda kakhulu balandeli, and then sazonenzela kubeka ningi support ngoba ngisaqala nje njengamanje ukwenza i-album eyona lo nyaka. So shethi balandeli ngiyalithanda, sazoba right nje, sazoniphekela kahle kuvuthu.
Uphuma ke enkundleni uMbonisi Msimanga ngale. Simsimanga ecula ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili.
IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-TCC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olweZimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana seganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubachiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kuhlelo olufanayo kusasa. Yimi uNtungamile Nkomo.